Masoko aya akataurwa na amai Maria Muchirahundo kaseke wekumbare. Avo vakabviswa chibereko chavo vhiki yapfuura kuchipatara cheparinyatwa muHarare. Amai kaseke vanoti chero zvazvo vakabhadhara mari yakawandisa kuti vawane rubatsiro. Mabatirwo avakaitwa navana mukoti vepachipatara ichi akavashungurudza nokuti vaitaura zviri pachena kuti vaingoshandawo zvavo asi basa harichavanakidze nokuti hurumende haisi kuvabhadhara mari inoenderana nemashandiro avo. Amai kaseke vanoti vakapinda muchipatara cheparinyatwa nomusi wechina vhiki yakapfuura vakazobuda nemuvhuro vhiki ino asi magumbeze nemachira zvavaifuga zvakatsinzwa kwemazuva maviri chete zvokuti zvakanga zvotonhwa tsvina.
Ini ndakaitwa operation musi Friday ndakazonoitirwa kuhwa parinyatwa sponzero chekuchindende kuparinyatwa ndakaenda kudiflo kugeneral kwakusina madoktar nenyaya yekuti situation yangu yanga iri emergency saka ndakatozoita zvemaprivate. But ndaenda futi kuprivate kwacho ikoko zvina kumbondiitira zvakanaka liniini chaiyo kwanga kusina. Ndakapinda muhospital Thursday, Friday, Saturday, Sunday ndikabuda Monday ndakachinjirwa liniini tattoo vachitaura kuti hatina maresources hatina vanouya votora shiti repamusoro voriisa pasi kuitira ispecialisi tinenge tine bleeding kuitira kuti vasanhingirikina vasabvisa ese pamwe chete kana asemabed spread ari seemablanketi kubva musoro ndakaenda kusika ndibude ndo zvinhu zvandaingoshandisa.
Amai kaseke vanoti vakaudzwa kuti vauye zvakare nemvura yavo nokuti chipatara chaiva chisina mvura zvokuti vakangoshingirira nokuti vaida kurapwa marwadzo eoperation yavakaitwa.
Vanhu vaiya zondoona vaitonzi izvoni mugozo muigira mvura bekuti pachipatara hapana mvura kwanga kusina mvura kuchipatara. Saka hei situation yacho haisi kuita ende makazara munenge makazara kutomboiti kunge kuprivate wards hazvitomboiti saizvozvo ende mari dzacho dzavanotaura dzakawandisa ende semiwo inyaya yekutongoti unengochida kupona kuti unengochitsvaga upenyu ndakatokweresa mari ndakakweresa 520 US yadoctor akandioperator ndandazoti kuhospital ndabhadhara mari yehospital vakundisi izvoni takatadza kukuchajai ndakambobhadhara 1500 vakuti takatadza kukuchajai isi 1.9 musi wekubuda ndikati kwa munondiudza wana kutondisi haubude because hauna kubhadhara chii mari but ini ndakanga ndabhadhara mari yavakandudza vakaita kuti takakanganisa.
Amai kaseke vanoti vana mukoti vaingopopota kuti vari kushandira pasina vachiti mari yavanotambira haichatenga sezvaiitika kare zvokuti pane zuva risina kumbouya vana mukoti ivava kuzovadzo ramushonga paronda ravo.
Saka nga situation iri muno muZimbabwe yashoka haisi kutomboita mapiritsi ini changu kungovhiiwa chete nekudi mapiritsi vanhu vekumba ndovaitenga mapiritsi vekuchipatara hachina mishonga manesi acho anotouya achitopopota kuti isu hatinawo mari dzatiri kuwana zvekuti musi last day randakarara muhospital handina kutomboatendwa ndakatongorara 24/7 kubva manheri kunosvika mangwana makuseni handina kutombowana munhu akauya kuzondi atenda kana kutorwa bc kana temperature zvavaisimboita kuzoitaura kuti hatisi kubhadhara saka handina munhu akauya akanditarisa. Saka situation iri muno muZimbabwe especially kumahospitals haisi kutomboita uku kuprivate ward what more kumageneral ward.
Amai tendekai musango vekuGreendale vanotiwo kana munhu usina mari hauna upenyu nokuti kuzvipatara hakuna mapiritsi anopiwa murwere zvokuti zvaiva nani kutogara kumba munhu achimwa makwenzi yakasiyana-siyana kuti ararame.
Kana usina mari hauna upenyu ende kana usina mari kuinda kuchipatara zvipatara zvedu izvi zvezvanauyai mose izvi zvikuru zvemuno muZimbabwe vana parinyato vana gomo vana mutiro vana UHB ukaenda ikoko kungonozviuraya kuzvisasika nokuti hakuna kana piritsi raunowana kana chii hauna kutogara kumba usemwa musinde uchitomwa mazvigaomukovha zvotoyamura chipatara chadhakwa zvafa.
munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vaudza Studio 7 parunare kuti vachaongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemumwe chiremba anoona nezvezvipatara zvehurumende uye havana kuda kuzoendera mberi vachitaura nezvazvo. Vana chiremba vakatanga kuratidzira musi wa3 Gunyana zvekuti zvipatara zvehurumende zvinoti Harare Central Chitungiza neParinyatwa muHarare uyewo kuzvipatara zvemupire neUnited Bulawayo Hospitals hazvisi kutambira varwere vese vese. Dambudziko iri rakazowedzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kutanga kwesvondo rino vachinyika nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa. Mumwe chiremba asina kudomwa nezita anoshanda kuHarare Hospital ati chipatara chiri kungotambira vane zvirwere zvakaita seshuga, high blood pressure nevaye vanenge vapindana netsaona dzepanyugwadzo. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uku kwakonzera kuti varwere vachifamba nzendo dzakareba kuenda kuzvipatara zvemakereke zvakatekeshera nenyika zvokuti zvave kuvhiringidzawo mashandiro ezvipatara izvi nokuti zvakavakirwa kurapa vanhu vashomanani vari munharaunda yezvipatara izvi. Chipatara cheKaranda Mission Hospital chekuMount Darwin, Howard Mission Hospital kuChiweshe neve Mission Hospital yekumberengwa ndezvimwe zvezvipatara zvave kuwanzwa nevanhu zvekuti zvave kukanganisawo mashandiro azvo nekuda kwehuwandu hwevarwere vari kubva kuHarare nemamwe matunhu vachida kuzorapwa. Vazhinji vanoti vanosarudza zvipatara izvi nekuti nguva zhinji zvinenge zviine mishonga nguva zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzaniri.